womuti netsaona yauraya vanhu 9 nhasi apo pabonde ranambahoda 6 maviri, imwe yanga ichibva kubhindura ichienda kubhindura, pakafa vanhu 9. Takaitsaona yatiri kuongorora zvafamba sei, mashoko akazara tichamaburitsa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa kuti pane moto wabvira ipapo, zvafamba sei sekunzwa kwamuri kuitawo?
Pane motikari yabatira moto paroirana motikari mbiri, saka mashoko akazara tichamaburitsa mangwana, asi pane mitundu miviri mitatu yatsva.
Saka veukama havasati vaziviswa nezvetsaonai?
Tichakuudzai mangwana kuti zvinenge zvakamira sei.
Ko, ndeipo kurudziro iri kupuhwa nemapurisa panguva ino yezororo, takatarisa nyaya dzetsaona mumugwagwa?
Vanhu ngavarege kufamba usiku, vanhu ngavarege kuraradza. Toona kuti pane imwe motikari yachamanzi vanhu vangu vachibva kumafaro, uyezve vanhu ngavafambe mumugwagwa, varege kumhanya.